Dare rativa moyo havana kuratidza kudare iri kuti dare rama magistrate rakatadza papi paraka vanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chavo mudare iri chakanonoka kunzikwa sezvo magwaro ematongerwo akaitwa nyaya yavo kudare repasi ange asina kumira zvakanaka. Gweta ravamoyo vavo Beisha vavati kuraswa kwechikumbiro chavamoyo kunoreva kuti vamoyo vanogona kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa.
Taenda kudare nhasi tinopuwa mutongo wekuti chikumbiro chatakapa chekuti atongwa achibva kunze chakanga chadavirwa here. Sezvineiwo mutongi haana kuwirirana nechikumbiro chedu, akati haasi kunyatsokuwirirana nesu maererano nezvatiri kuti zvakakanganiswa nemutongi wekudare repasi-pasi remagistrate court. Saka nokudaro abva arasa chikumbiro chedu kunze.
Vasha vavati havazivi kuti nyaya iyi ichatongwa rini sezvo matare akambomira kunzwa nyaya kudzamara denda recovid-19 rapera. Vatiwo pane mukana wekudzokera kudare repasi kuti vaone kuti vangapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here.
Tine mukana zvakare wekudzokera kumagistrate court tichikumbira kuti vatongwe vachibva kunze. Ndokunge takwanisa kutaridza kuti pane zvimwe zvunhu zvakazofara zvoitika kumashure zvakanga zvisingazivikanwi apo pavakanyimwa kuti vange vachitongwa vachibva kunze pekutanga. For instance, pavakanzi vaende kuchizarira tatisati tava ne lockdown measures avapawa iko zvino, tanga tisati tava ne yatinoti practice direction yakabva kumukuru mukuru wevatongi vachief justice Malava wekuti nyaya dzese dziri kumatare dzimhosva hadzisi kuzoenda kutrial. Saka izvozvo zvese tichadzokera nazvo kumatare epasi pasi tichiedza kuvaonesawo kuti zvazvaakureva ndezvekuti munhu angagara muchirongo nokusingaperi here mubuditsi.
Vamoyo vave nemazuva anodarika 50 vari mujeri kubvira pavakasungwa, uye vamwe vavakasungwa navo vakaburiswa mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Zvichakadai, mapurisa eZimbabwe Republic Police asimbaradza lockdown mushure mekuona kuti veruzhinji pamwe nevamwe vemabhizimisi havachatevedze mutemo welockdown uyo wakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mapurisa anoti pane zvitoro zvakawanda zvisingaite basa rakakosha panguva ino zvakaita sezvinotengesa mbatya, shangu, fenicha nezvimwe zvange zvave kuvhura zviri kunze kwemutemo. Mutauriri wemapurisa vapo Unyati vatiwo pane vanhu vakawanda vari kungofamba vasina kupfeka mamask uye vasina mvumo yekupinda mukati meguta.
Also, we have also realized kuti kune vamwe vanhu vari kuita mafake COVID certificates, mafake COVID clearance letters, cannot movement letters. So we have had to make sure the process yese iyoyo taita taite kuitira kuti tiite cap mafake COVID letters in terms of movements. Vamwe vari kuzowanika vachiita mafake COVID test certificates.
Vanyati vati uwandu hwevanhu vari kusungwa nekutyora mutemo wecovid-19 huri kuramba huchikwira, vachiti nezuro kwakasungwa vanhu zviro zvitatu nezana nemakumi 75 vainge vatyora mutemo welockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.